chikiva chacho baka omukiranya ukaroro muruki wacho
Say my name.